rase chizvarwa cheZimbabwe ndinoti inyaya yakanaka igora rakanaka then ndozoenda ndichitaura ndiri mutungamiriri wepatriotic Zimbabwe's party PZ ndinoti inini chirongwa chavo ichi hachina kuipa asi chirongwa chekuti chinoda kuti chiwanikwe chichiitwa pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kumakungwa zvingave zvemapato akaita seedwan ana patriotic Zimbabwe's party PZ angave non-governmental organizations vangave vemachechi vangave vemabhizimusi vangave vanhu zvavo pachavo vanofanira kunge vachiwanikwa vachiungana vachibata pamwe chete nehurumende iripo iyi kuti vaone kuti vakagara vari kupi nekupi uyezve vangani and then tozotarisa zvekare kuti kozvichemo zvavo ndezvipi zvichemo zvavo ndezvokuda kuzikanwa chete here kuti tiri vangani tiri kunyika ipi kana kuti kune zvimwe zvichemo zvirimo saka tichitarisa nemamiriro zvakaita nenyaya yevapoteri kana kuti nyaya yezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvakasiyana siyana kune avo vakapotera kune avo vanoshanda mhiri kwemakungwa
mataura nyaya yekuti vanenge vaine zvichemo ndezvipi zvimwe zvamungati zvinofanira kutariswa futi pachirongwa ichochi
kunoda kutariswawo zvekare kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa dzichikosheswa here dzingave kodzero dzinoenderana nenyaya dzekusarudza vatungamiri vaanoda munyaya dzematongerwo enyika dzingave kodzero dzinoenderana nenyaya dzemabhizimusi kuti vanokwanisa kunge vari kuwanikwa here vachiita mainvestments muZimbabwe zvekare dzingave dziri kodzero dzekuti vatungamiriri varipo izvezvi vanowanikwa vachitaura zvakanaka here nekuyanana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa pasina kusarudza kuti uyu ndewe MTC Alliance ndewe Patriotic Zimbabwe's Party ndewe party UANC ndewe ZANU PF kana kuti ndewe kupi kana kuti ndewe non-governmental organization ipi kana kuti church ipi vana veZimbabwe
imi sebato repatriotic Zimbabweans makazvipira here kuti munge muchisanganawo nehurumende muchishanda pamwe pachirongwa ichochi
hapana chakaipa kuti tiwanikwe tichisangana navamusabayana nemakurukota avo sepatriotic Zimbabwe's Party nekuti isusu chinangwa chedu ndechekuda kuumba Zimbabwe ndechekuda kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe ndechekuda kugadzirisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe ndechekuda kugadzirisa nyaya dzezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa kuti zviwanikwe zvichishanda pamwe chete nezvizvarwa zviri munyika yeZimbabwe kuti nyika yedu ienderere mberi
vazhinji vari kunze kwenyika vanochema nenyaya yekuti hurumende inoda kuziva pavari nepavamire asi kana yasvika panguva yekuti vange vachiwana kodzero dzavo muzvinhu zvakaita sekuvhota hurumende inoti haina kugadzirira panyaya iyoyo zvii zvamungataura tichitarisa iro danho ravepo rekuda kuziva kuti vana veZimbabwe vari kunze vangani
ichokwadi ichocho inyaya yakakosha inyaya yakanaka chaizvo inotutsumwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa maererano nemubatirwo wekuitwa nyaya yesarudzo nekodzero dzevana veZimbabwe kuti vanga vachisarudza vatungamiri vanoda ndinoti inini programu yatangwa iyi ndingangoti ndo tsoka dzekutanga dzatinowanikwa tichitambira zvakanaka chaizvo saka tinoti isusu tsoka dzinotevera ngadzichienderera kuti dzitarise panyaya yekodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa kuti zvowanikwa zvichipiwa simba rekusarudza mitana yekusarudza vatungamiri vanoda tinoda kuti mukana ienzaniswe panyaya yezvematongerwo enyika ndosaka tichiti isusu kupatriotic Zimbabwe's Party mikana ngaienzaniswe yamatuba alingeneyo equalizing opportunities for Zimbabweans abroad and Zimbabweans at home.